Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 22, 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Maregulations ekunyoresa kuzovhota asati agadzirwa, maregulations anofanira kunge achizotibatsira kuziva kuti saka mishina yatinoda ndeipi. Chekutanga, tiri kuziva zvakare kuti Electoral Act yacho inofanira kunge ichiinforma maregulations yacho haisati yagadzirwa kuti inangane neconstitution.
Sangano reElectoral Resource Center rinoti ZEC inofanira kugadzirisa mitemo yesarudzo nechimbi chimbi kwete kungotenga mishina yesarudzo. Vagari vepapurazi remanzou vari kunetsana namai Grace Mugabe vanoti votyisidzirwa nerufu nemapurisa ari papurazi iri. Hii ndio mimwe msoro ina uzeduza nasi, zijua kwa muri tiba kuno kustudio 7, ilimu Washington DC. Sangano rinongo rasarudzo rakazvimirira munyika reElectoral Resource Center, rinoti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inofanira kugadzirisa mitemo yesarudzo nechimbi chimbi kwete kungotenga michina yesarudzo dzinozoguma dzoita mutauro. Mashoko aya ari kuuya apo ZEC yave kugadzirira kutenga michina yekuvhotesa yemabiometric voter registration kana kuti BVR. Makambani maviri anoti yekuChina neGermany ari munyika kushambadza michina yavo kuZEC uye nhasi vange vari paHarare Polytechnic College vachiedza kuratidza mashandiro emichina iyi. Hatina kukwanisa kubata sachigaro weZEC amairita makarau sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo, asi tabata mukuru wesangano reElectoral Resource Center vatawanda Chimini.
Hazvisi kutifadza kuti ZEC yatosvika pachinambwe chekutenda mishina iyoyo isati yagadzirisa mirawo yacho yekuti vanhu vachanyoresa sei. So muchinzwisisa pane nyaya yekuti pane maregulations anofanira kugadziriswa akanangana nenyaya yekuti vanhu vachazonyoresa sei kuzovhota. Maregulations iwo haasati agadziriswa asi taakutotenga equipment mishina mishina iyoyo inova ichazoshandiswa pakunyoresa vanhu. Saka mishina iyoyo inofanira kunge iri mishina iri kutsvagwa tichitogara taziva kuti mirawo yacho yekuti vanhu vachanyoresa sei yagadzirwa tawirirana yatovapo. Saka vari kuita sevaendera kumberi, tiri kuziva kuti taimu yaakupera, asi tiri kukurudzira ZEC kuti itangomhanyire kuita zvinhu zvekuti tingozobvisa pamabhokisi tichitika kuti zvakati chaitwa zvakati chaitwa, asi kumashure wekuti tisati tagadzirisa nyaya dziripo. Saka maregulations ekunyoresa kuzovhota haasati agadzirwa, maregulations anofanira kunge achizotibatsira kuziva kuti saka mishina yatinoda ndeipi. Chekutanga, tiri kuziva zvakare kuti Electoral Act yacho inofanira kunge ichiinforma maregulations yacho haisati yagadzirwa kuti inangane neconstitution. Saka pane rimwe buri riripo ipapo. Saka tikamhanyira kumberi toita zvese izvi paine maburi akawanda kudaro, tingangopedza zvakanaka toti takazoongorora vanhu vacho vese vaiti vanokwanisa kutipa makiti iwavo, tikadedza vanhu kuti vauyozoobserva, asi tisina kugadzirisa zvakaipa panyaya yesarudzo dzedu. Zvakaipa ndezvekuti mitemo yacho haisati yabuditswa pachena, haina kunangana neconstitution. Zvakaipa ndezvekuti maregulations acho haasati agadzirwa, asimbiswa kuti titi yatane mitemo kana marules achashandiswa kuzonyeresa vanhu kuti vange vachizovota iyo nyaya yacho yekuti titeste makits acho tizomatenga hatisati tabudirwa pachena kuti zvichanyatsofamba sei kana tapedza kutesta makits iwawo
ko kumabvuku kumuri kutumirawo here mumwe munhu kuri kune urongwa hwemusi wesvondo uye maudzwawo kuti zvinenge zvichifamba sei
kumabvuku tiri kutumidzira munhu achange akatimiririra pakuchanoitwa pilot testing iyoyo taudzwa kunzi zeki ichange ichinyoresa sezvandataura vana vechiti kutesta kuti mishina yacho iri kushanda here
mukuru weElectoral Resource Center vatawanda chimini vari parunare muHarare Vagari vepapurazi remanzou kana kuti Arnold Farm kumazowe vanoti mapurisa ari papurazi iri ave kuvatyisidzira vamwe vavo nerufu kuri kuedza kuvamanikidza kuti vabve papurazi iri. Purazi iri rinonzi rakapihwa mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe kuti vachengetere mhuka. Vagari ava vanoti vaendesa nyaya yekutyisidzirwa kwavo kukomisheni yeZimbabwe Human Rights Commission iyo inoona nezve kuchikorwa kwekodzero dzevanhu uye iri kuongororawo zviri kuitika papurazi iri. Dare repamusoro rakati vanhu ava vasadzingwe asi mapurisa anonzi ari kuramba achizvidza mutongo wedare. Gavhna weMashonaland Central vaMartin Dina avo vanoti dunhu ravo ndiro rakapa amai Grace Mugabe purazi iri vavimbisa kutifonera kuti tinzwe divi rehurumende asi havana kunge vaita izvi pataenda kumhepo. Hatinawo kukwanisa kubata mapurisa ekumazuva zoe ayo angasiri kudaira nharembozha dzavo. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaparadzai murambiwa mugari wepapurazi remanzou tikatanga nekuvabvunza magariro avo.
Kubva pakauya veHuman Rights Commission hapana chatichinja nokuti zvimwe chaita tiri kukoti nomukomana uyo akarohwa uyo koti ichataura kuti vakatoverengeswa mapurisa audziverengai munzwi zviri kutaurwa zvakatongwa nekoti vakazviziva vakataura tabuda panze vakati hano varubeta kuti hatichadaro asi manheru acho vakadokerwa vaamunhu nguva ichinaya nhasi taiva vanga vari munhu iyo Human Rights Commission yacho taifonera haina zvaimbotitaurira vangoti tikunda zvino kwasviba havana kuya.
Saka veZimbabwe Human Rights Commission vanga vavimbisa kuti kana maita matambudziko vanouya vachitaura nemi
vanga vati vanouya vachitaura nesi asi havana kuzouya manje vachitaura nesi nhasi takangomira nanhasi mapurisa vatotiporomisa kuti mangwana vari kuuya vakawanda saka takangomira plus vatotizvo vane vanhu vavanongedza kuti tiwewe newe 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 takuzivai tichangokutisa picha anytime
vanhu avari kunzi vaita sei
izvozvizvi vari vatotingeonawo kuti vangaita sei kuti vasawanikwa vari pamisasa yavo yavanoduka kana kuchinge kwasviba nokuti vakutochira upenyu hwavo isisi taakutochira upenyu hwavo tiende hatichatozivi ramangwana racho rinenge rakamira sei iye Human Rights Commission dzavavo last time vakamboti hatiregai kupota mutibudisa mumapepa nhavo saka zvavari kunyatsoita chaizvaizvo kana rubatsiro rwomukomana akarohwa kuti tizive kuti mukomana uyo akarohwa uyo iye vakamuona akasungwa asi kubva pa vakamurova havana kuzoita folati kuti vazive kuti munhu uya mupenyu here apona here mari yaakarapiswa zvakazvimira sei vakabva vangoenda vabva vangoenda zvachio
saka chikonzero chii chaakuita kuti mutyisidzirwe nerufu apa uye kunzi muri kunzi musataure nevenhau nendawa iyi
kwakuda kuti hanzi zvisazikano zvinhu izvi zviri kungoitwa zvirikiti nokuti chezvinezvi last time takaenda kuna vachihuri vakatiwo hatizivi vanhu ivavo tikaenda pamazoe zvikanzi kana muchinge mavaona ripota yepamazoe tasvika pamazoe osaichaji wepamazoe akati zvevedu vanhu ivavo tiri kuvaziva asi kuti inini kumashure kwangu ndakanongedzerwa pfumo ari osaichaji ari kutaura saizvozvo kati vakanongedzerwa pfumo nani zvikanzi kune vari kuseri kwangu vandisingakwanisi kutaura asi tandinokuzivisai ndikuti taakubuda akazoti varume ndaandakaomesa mwoyo pamapinda muno asi iye zvinezvi tiregai ndichikutaurirai vanhu vari kuda nzvimbo yeifest family.
Mumwe mugari wepamanzou ari kudzingwa papurazi iri vaparadzai murambiwa vari parunare kumanzou kwakare. Mo Muchirongwa chedu chatinotarisa zvemabhizimisi nezveupfumi nasi tirikutarisa zvirikuitwa nebhanga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe kuedza kumanikidza vemabhizimisi kuti vaendese mari kumabhanga nechimbi chimbi sezvo mari iri kushomeka zvikuru munyika. Governor weRBZ Dr. John Mangudya vakaita musangano nevemabhizimisi ava kuti vazeye nyaya yekushomeka kwemari. Ko izvi zviri kushanda here? Mukuzeya nyaya iyi tabata mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu.
Ndingati svondo rakapfuura isu vezvitoro nevamiriri vezvitoro takasangana nemukuru weReserve Bank vaDr Mangudya. Zvakazoita kuti pavunge pachibuda ndingati mashoko ari kutendera ari kubva kuRBZ. Ekuti number one inyaya yekuti mutengo inenge iri mitatu pazvinhu zvinenge zvichengeswa muchitoro wakabva wadzimwa, uyewo nyaya yekuti munhu akatengesa zvinhu ochengeta mari zvakabva zvabviswa izvozvo. Munhu anofanira kuti akaita mari yaanenge aita pazuva iroro mune remangwana makuseni kana musi wakare uyo oendesa kubhanga, uyewo yatinoti cashback yakadzikiswawo. Saka pakazotarwa kuti munhu anokwanisa kuti akatenga ngati vatengi anokwanisa kunge achipiwa cashback $20. Ndo yatakawirirana iyoyo. Chinhu chatakawirirana hasi zvokuti RBZ kana kuti bhanga guru renyika rakangomuka raakuimpoza raakuti vezvitoro chiitai zvakati. Takatoita musangano tikagara pasi tikaona kuti ndezvipi zvinobata kuti nyika iende mberi. Saka ndosaka makaona pakuzoparurwa mitemo minyowani iri kutenderera iyi.
Asi pane zvamuri kuona kusvika pari zvino mungati zviri kushanda here?
Kubva pazvatanga ndinoona kunge zviri kushanda nekuti mukukurukura kwatanga tichiita nevemabhanga vanga vachiti paita sanduku yekuti mari yakutanga kuenda kumabhanga. Dambudziko ranga richiitika kana kuti dambudziko randingati riri kuitika nderekuti vezvitoro zvikuru izvi vazhinji vachona vanga vasingaita havo ukopokopo kutaurwawo vanga vachitoendesa mari idzodzo. Asi makatarisa panyaya yecashback yandingati mari musaurudzo inopuhwa munhu anenge atenga muchitoro yanga ichishandisiwawo nevamwe nenzira dzisidzo nokuti vanga vachizonyora somuenzaniso wakapuhwa zvine mapepa takaona kuti mumwe wechitoro akanga aita mari inoita kana kuti 40 million achifanira kuiendesa kubhanga, asi kubhanga akaendesa 10 million chete, $10 million. Akati 30 million US dollars akanga apa vanhu vakanga vatenga achivapa cashback. Asi muongororo yakanoitwa kunopinda muchitoro make imomo nevanoshanda kuReserve Bank vaitarisa pazuva rega rega panguva inoikwana mwedzi vaiona kuti vanhu vaitonyimwa vanhu vanga vachitonzi muchitoro imomo havapi cashback. Saka ndiyo zvimwe zvimamwe vatambudzwa anga achitika iyoyo kuti vamwe vanhu vanga vachinyepera mutemo iwoyo votora mari yavo iiendesa kumusika mutema asi vozoti ivo vanenge vapa vasi cashback.
Asika vamwe vari kuchema chema kuti vakaendesa mari yacho kumabhanga havazokwanisi kuiwana kana vava kunohodha, zviri kufamba sei ipapo?
Ndingati iroro idama rinenge richitaurika, uyewo kune vakataurawo mashoko iwayo vakati hano isusu tinoda kuti kumabhanga kunge kuine yatingati muchirungu confidence. Inyaya yatakatogara tichitaura ende inyaya yatakataurawo izvi mumusangano wachona iwoyo kuti nyaya yeconfidence. Asi mukatarisa muchaona kuti muchirungu vanoti two wrongs do not make a right. Kunyange dei zvazvo pachizoita matambudziko napo tinotarisa kuti sezvakaita ipapo musi watakaita musangano zuva ranga rapfuura tisataita musangano iwoyo mumapepa atakarakidzwa nemukuru weReserve Bank vakanga vatoendesa about 100 million yavakanga vaita mucirculation yavakanga vaita muekonomi iyo yakanga yabva kuAfricanbank neimwe yakanga yabva kutengeswa kwakaitwa tobhako. Ndodaira kuti tobhako yakatinga yaunza foreign currency inosvika about 102 million US dollars. Saka mari iyoyo yose payakauya yakabva yangoiswa muekonomi kuti inge inokwanisa kunobhadhara because kune vanhu vakawanda makambani akawanda vakanga vachinetseka kubhadhara zvinhu zvavakanga vatenga kunze. Saka mari iyoyo yakangonangana naizvozvo gavhena vakati ndakubhadhara mari iyi kuitira kuti vanhu vasanetseka vanhu vakwanise kunge vachiunza maromitira zvavanoda kunge vachiunza nezvimwe zvakadaro.
Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vari parunare muHarare. muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nasi tiri kuita hurukuro nevari kumazowe kuchiweshe uko kumashonaland central uko tiri kuita hurukuro navakudzanai kaseke vakaseke vanoti dambudziko ranyanya kunetsa munzvimbo yekuchiweshe inyaya yenzara
kungoti zvimuzera zviri tingangobvira pakuti vanhu havana sekuti vanyatsowana vamwe vazhinji havana sekutikohwa chaina pazvibati nguva yekuti vamasete zvavaita zvekusiwa nerusaruro saka vamwe havatorina zvekutikohwa zvachoni nemvura yakazowana
vari kurarama sei vana
upenyu vakatongomira vanhu vazhinji zvekuti vanenge vachitongoedzwa kutongotsvaga chikafu chezuva iroro nguva zhinji sezvavanenge vachitongoitawo vari kuenda kunoshandira kuirigation zvekuti munhu unoona murume mukuru achienda kunosvera oshandira pamwe maorenji chaivo chaivo opiwa katsapuke maorenji vamwe opiwa kana mambaira avanese kungodyisa mhoni
kune mapurazi akawanda here kuti vanhu vanokwanisa kuenda kunoshanda
vazhinji vaira kutozongopona nekuenda kuirigation scheme yekwanegomo kumwe kwavanoswera vachishandira ingava maorenji kana mambaira kuti vangowanise kuraramisa nacho mhoni
kwanegomo uku ndekwamambo here kana kuti ndiani muridzi wediridziro iri kana kuti irigation
iri diridziro iriri ndiri nharaunda asi riri mudunhu rachisi negomo saka rakangonzi negomo irigation scheme
rinokwanisa here kuti ripe vanhu vakawanda mabasa kana kuti vashoma shoma vanokwanisa kuenda kunoraramirapo
sezvo vanhu vachina vari kutambudzwa nekuti mirigation maina vamwe minda yaakutorarirwa futi nyaya yekushaya zvekushandisa neminyaya yekuoma kwakaita upfumi hwenyika saka vari kungorimawo zvishoma nazvavanenge vakwanisa kurima nharaunda youya vachinoshanda imomomo vachino kupiwawo zvavanenge vakwanisa kuwana kuti vagona kuraramisa mhuri
saka kunze kwekurima vanhu vanoraramawo sei munharaunda yenyu
vamwe vachona vanoenda kunochera goridhe kumakorokoza ari kunzvimbo yerosa nekwakakora
richiriko here goridhe racho
saka vazhinji vachona senguva ine vanenge vakaomerwa nekuti inyaya yenguva yekunaya kwemvura zvokuti kuti vaende kunochera pasi panenge pasingairi
ko nyaya dzekuuraura idzi zvakamirawo sei kuna namazoko
vanhu vanopota vachienda vanhu vari kupita vachipinda kumadhemu akaita saivana negomo dhemu vanenge vachinopinda nemamburi vachibva kubata huru kuti vawanise kukuraramisa nacho mhuri
ko vechidikiwo vari kurarama sei ndiwo mabasa vari kungoita zvekukorokoza nezvekunoraura hove izvi
vamwe vanotozongoswera vachitenderera vasina chavanenge vachiita vongoswera vachitenderera kutozongodzoka pamba vakunetsa vabereki vaita chekudya
kuri kuti vatungamiriri vehurumende vakateerera zvii zvamunofunga kuti vangaitirewo nharaunda yenyu kuti mukwanisewo kuti munge muchirarama zviri nani
ungodai vagona kuunzwawo mapurojekti kumaviki kuti vagone kuwana zvekuita vakawanawo chekuita zvakafana nekuti kana pakaitwawo kana vakagadzirwa kana timu yebhora chai nekuti panopindwa timu yebhora pachapinda vanhu mabasa vamwe vanoenda makochi vamwe vanoenda kuadministration pakufamba ikoko kune vachange vachitorawo mari pamagedhi saka bhora rinenge richiunzwawo mari vachiudza entertainment munharaunda zvokubatsira vanhu kuti vachidika vasave nepfungwa dzekuzoripisa vanopedzisira vakusvika pakuba
ririko here dambudziko irori rekuti vanhu vari kubirwa zvinhu
senguva ino yekutokohwa tingetao vazhinji makore sekunonzotanga kutobiwa mukati meminda nekuti vanenge vasina
mugari wekuchiweshe vakudzanai kaseke vari parunare kuchiweshe kwakare iko zvino yasvika nguva yekuti tienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo
ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa nemi Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington nhasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro namuzvare Edna Matsanga vesangano reWomen's Empowerment for Southern Africa tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu muzvare Matsanga
ndinotenda
mungatitsaurirawo nezvesangano renyu uye zvekuti rinoita mabasa ei
inini ndinotungamira sangano rinonzi Women's Empowerment Foundation for Southern Africa rinoshanda nekusimudzira matarisirwo anoitwa madzimai munharaunda mumapepanhau maredhiyo paindaneti kana nepamatiivhi uye takatanga programu yedu yatiri kuita yatiri kunyora nyaya dzemabasa akanaka ari kuitwa nemadzimai munharaunda dzavo kubatsira vasikana kana kuti kubatsira mamwe madzimai tichidzidzisa pawebsite yedu inonzi webster.org ipapo vanhu vakaenda vanokwanisa kuverenga nyaya idzi nekuti isusu tinoona kuti kazhinji madzimai anotariswa sana mai anotariswa sevaroorwa asi chokwadi chakanyanya ndechekuti madzimai munhu akangofanana nemunhu wese vane njere vane zvakawanda zvavanoita maloya, madokta, maticha, nizumwe zvakawanda. Azika zhinji tunotikana nyaya dzemadzimai dzichibuda mapepa nawo, dzichibuda pama internet. Zvinonyanya kutaswa kunzi akarongwa here, ane vana here. Ndochinhu chinoyapa kutanga, then kochizotaswa kunzi anoita nezviya. Sisi tiri kuti manje ngatishandurei mafungiro iwayo nemataurire iwayo akadaro. Ngatitange nekutarisa kuti ndiloya here. Doctor here and the teacher here. They need to see what happens after the my here.
Murukuona zvichiendeka here nekuti tinoona kazhinji nyaya dzatiri kuona dziri kunyanya kubuda pamadande mutande dzinenge dzichizvidza madzimai.
Nyaya dzinenge dzichizvidza madzimai ndosaka tatanga manje chirongwa icho chichi chine mahashtag atiri kushandisa paindanet, paFacebook, paTwitter nepaInstagram chekuti taakudawo futi kuchiunza nyaya dzakawanda dzakanaka. Nekuti zhinji dzacho dzatiri kuona dziripo dzinozvidza madzimai. Saka izvozvo tachiti aiwa chiregai madzimai anyorega nyaya dzavo vachidziisa pawebsite yedu isusu todziparadzirawo futi padande mutande pese ipapapa kuita kuti tikwanise kungoti kuderedza uwandu hwenyaya dzakashata tichisawo dzedu dzakanaka ipapo.
Mahashtag amuri kushandisa aya ndeapi kuti vanenge vachidawo kunyora nyaya dzavo vanowashandisa sei?
Kana munhu achiita mabasa akanaka ekubatsira madzimai anokwanisa kushandisa hashtag all women are role models. Kana achiita mabasa ekubatsira vanasikana anokwanisa kushandisa hashtag stronger for girls.
Muri kuona vanhu vachitambira sei chirongwa chenyu?
Tiri kuona vanhu vachitambira chirongwa chakanaka. Kazhinji tinotsinzwa vanhu vachiita nyaya dzezvi madzimai dzinobhowa dzezvi vanenge vachiita asi tiri kuona kuti hachisi chokwadi nekuti vanhu vakawanda vari kuenda pawebsite redu vachiverenga nyaya idzodzi zvakanyanya. Tikatarisa vanhu vari kuenda pawebsite vazhinji vacho vari kungonanga kunyaya idzodzo chinodziverenga uye vari kuuya kuFacebook page yedu, vari kuuya kuTwitter yedu. Saka vanhu vari kudzifarira nyaya idzi dzakanaka dzinosimudzira madzimai, dzinoradza madzimai neungwaru hwavo neuchenjeri hwavo nekusimudzira kwavari kuita nharaunda nenyika nemhuri dzavo.
Vamwe vangada kuzivawo nhoroondo yeupenyu hwenyu kuti ndiani chaizvo anonzi Edna Masanga uyezve pane zvakaitika here muupenyu hwenyu imimi zvamungati imimi zvingashingisiwo mamwe madzimai akateerera pari zvino?
Ini ndinofarira nyaya dzekusimudzira madzimai nekuti inini ndakabarirwa mumhuri yaitambura zvakanyanya. Takakura tisina tichiita chikafu chekutsvagiridza mbatya dzekutsvagiridza butsu ndisingadzizive. Asi amai vangu vairamba vachingonditi unoziva kuti Edna iwewo ukashingirira chikoro ukapasa chikoro uchatozokwanisa kuzvitengera zvese zvaunoona izvi nevamwe utsu kana kutozotenga imba yako kana mota yako. Ende nguva iyoyo inguva yekuti vanasikana vainyanya kukurudzirwa kuti vaende kunoita kana kuti vashandi vemudzimba kana kuti varoorwe. Asi mai vangu ini vaindoti aiwa iwo unokwanisa kutoita doctor, unokwanisa kutoita lawyer. Saka zvakandiita kuti inini nditange kuimagina imwewo world yandanga ndisiri kukura mairi. Ndakatanga kuimagina kuti zvinombofamba sei kana munhu aine mota yake kana munhu yake. Saka ndakatanga kushanda nesimba uye ndikazokwanisa kubva kumusha kusvikawo ndaakutogara kueurope. Ndakatozokwirawo ndege ndikaita munhu wekutanga kukwira ndege mba medu, munhu wekutanga kutenga mota, ndikabatsirawo vanhu vemumhuri yedu. Saka ndinoziva kuti inini mashoko ane simba. Mashoko atinotaura, mashoko atinoparadzira paindaneti iwaya hauzoziva kuti anotyora upenyu hwemumwe munhu here. Asi tokuti tikaparadzira mashoko akanaka, mashoko iwaya anobatsira kusumudzira vamwe vanhu, anobatsira kuchinja upenyu hwemumwe munhu. Semashoko amai vangu avaigara vachingonzwa kuti aiwa kuroorwa handiko chete kwaunofanira kushingirira. Iwe unofanira kushingirira kuti utange wave chimwe chinhu, wave dokta, wave lawyer, wave journalist kana wave teacher.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Edna Masanga. Kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Aiwa, ndinotenda ndini.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemire achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nyaya iri kutyora mbabvu vanhu vakawanda yekunzi vana vechikoro kana vabereki vanenge vaine vana vechikoro vasina mari vaakukwanisa kunge vachibhadhara nezvipfuwo. Chipfuwo chikuru chiri kunyanyotaurwa nezvacho imbudzi. Muhurukuru edu tabatawo vanove mutungamiri wesangano revadzidzisi Dr. Takawafira Joe. Vanotungamira sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ. Kuti tizwewo kuti ivo sesangano revarairidzi kana sevarairidzi vari kutambirawo sei nyaya iyoyi.
Iko ndokupenga masikati chaiko nekurota masikati. Tandoda kuti titaure ndezvekuti isi hatifungi kuti inyaya yemotekeshera yekuti tobhadhara nembudzi nemadhongi ne inyaya yekuti vanhu chaiyo chaiyo vanoda kuti nyika ibudirire vangafera vachitaura zvakadaro. Tinoona kuti divergen yekuti vadokora vanoona kuti vakagenerata opposition kubva mucurriculum yavo yavanoda kuita iyi neimwe inonzi Teacher Professional Council. Inofana kunge ichitungamirwa namateacher but haakuonekwa ichitungamirwa neministry. Saka idivergen iclassical device yamadictators anoti akaona kuti vanhu vanenge vachivatsoropodza anoenda odira mavhu maziso avanhu kuti vasaona. Tinoratidza kuti kudirwa mavhu mumaziso evanhu vemuzimbabwe kuti vasanyatsoona zvinhu chazvo zvinoshanda vakonzetere nokufunga kuti zvinoita here kuti tibhadhare school fees nembudzi. Kurota masikati isitoti vabereki ngavatengese mbudzi dzavo vobhadhara mari chaiyo chaiyo kuzvikoro mafizi. Vabereki vagara vachitengesa mbudzi vagara vachitengesa mombe vachibhadhara mari dzefizi. Izvozvo zvoti vabhadhare nembudzi zvinoudza mutauro zvinoudza futi neuori hwakawanda nokuti mapurize acho embudzi emombe emadhongi nezvinhu zvakadaro anozonetsa kuisa nokustandardiza muzvikoro.
Asi ichokwadi here kuti ndo zvakataurwa navadokora kana kuti vanhu vaakungoita havo zvejee navo?
Vadokora ndo zvavakataura ende zvakaripota nepublic media zvikabuda musunday mail muchronicle. Saka hazvingave kunyepa mashoko anenge abudisa nemedia yegovernment vadokora vari minista wegovernment hakungave kunyepa. Ivo vadokora vanotofamba vachivhundudzira izvi vaitofamba vachivhundudzira maticha vanozika vanongova controversy vachivhundudzira maticha kuti anofanira kurita unoda kuritaisa munhu ane 50 years. Ivo vane makore akapfuura ipapo isi angovaudza kuti nyika haiiti muchemo unongobata maticha chete kana kuchiuya retirement ngaitange kuchivhu 7 yokutanga vanovava mugabe. Saka vadokora vanozikamwa kutaura mazuva ano zvinhu zvine controversy saka hatingavarambiri ipapo.
Imiwo semasangano evarairidzi mune matanho amuchatoro here nenyaya iyoyi yekuti zvikoro zvibhadharwe nembudzi? Nekuti rimwe gore kuchazopedzisira kwakunzi aiwa iye murairidzi chimupaiwo mbudzi kubhadhara muripo wake.
Hongu isu sevarairidzi isu sePTUZ for example tinotosangana senational executive nemanagement pazororo ipo pano tonyorawo matsamba akawanda atinoita zvekunga munoziva kuti pane imwe yatataendesa kuparliament yakarambidzwa yatiri kungogadzisa tidzosera ikoko tichazowedzera futi tichiedza nezvembudzi izvi kuti kungavawo here kuita education yakanaka yokuti tibhadhare muzvikoro nembudzi.
Asi Dr. Zhou matimambofungawo here kana kumbotarisa kuti tomboti chikoro chatambira mbudzi panonge pakutodiwa kutotsvagwa danga kare mbudzi apa nevafudzi nezvimwe zvakadaro nechikafu chembudzi?
Ndo dambudziko ravanaro rokuti havatange vatarisa mberi kana vachiunza zvinhu zvavanounza. Zvaangofanira pacurriculum yekuti unotanga kuindoidza curriculum usati waona kuti matextbook acho kuti mudzidzise nyiwu curriculum ariko here. Saka vadokora vanozikamwa izvezvo kuti vanokurumidza kumedza kutenga kuchada. Saka isu hazvitibvundudzi nokuti ndozvatinoziva kuti hurumende inogara ichitaura. Hurumende inovatuma ndozvainotaura. Inotaura vana zvimwe aseti zvinhu zvinongotaura zvinoperera pakutaura zvisingazopindi paground. Saka vadokora ishiri inomuriro wayo. Tozongoona kuti gunguva richaneresera moto kupi zvakatora chikuni chemoto. Tinoziviva gunguva reyeti moto asi inowanikwa pangwe richitora chikuni chemoto.
Mashoko amungataurirawo vabereki nevana vechikoro vakateerera pane ino nguva Dr. Zhou?
Ini ndikutaurira vabereki nevana vechikoro kuti tisangobvuma zvinhu zvatinenge taudzwa navakuru. Tinofanira kuti tidzamise pfungwa tichivaudzawo zvinhu zvinenge zvichiita nezvisingaiti. Ndokuti nyika yedu yezimbabwe ibudirire tsara chimwe hachitsvanyinda. Makungu wakurira huva maviri bendera hariri kuti rimwe chete. Isisi tinoda kuti tiite mukombera pamwe chiru macho muzvikuru ndokuti zvinhu zvifambe muzimbabwe.
Maita basa Dr. Zhou.
Tatendai.
Manga makateerera kune mutungamiri wesangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ Dr. Takawafira Joe. Muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyamina Blessing Zulu.
Aiwa tinotenda Jonga tabatasuka kumagumo echirongwa chedu tokusiya mina Chris Gande munao dzechindebele.
So kuizika tisenda baku VOA ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7, ngomgqibelo mhlaka 22 Mabasa 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Kwenziwa amalungiselelo okunanza ilanga lokuzalwa kukamuyi umnumzana Joshua Nkomo owayezenelisa iminyaka elikhulu ngenyanga kaNtulikazi.
Kodwa indlela yakhona ngelanga ngifanane lezindlela sezivumile lapho abantu abasebenzise ama-$1 million ukuthi benze ama-birthday kube baqakathekile ukuthi bamuzabale badlane encinyane nje akhunjule ngendlela ethuthukisa umphakathi.
Kambe ibandla le-MDCT lizangena na kukhetho njengoba lathi kaliyikungena kukhetho nxa kungalungisiswanga imithetho.
Angithi nje bazi ukuthi kuvele nxa sisiya kukhetho kuleli lizwe kawuhambeki. Kodwa into ekhona akula mama ozifalayo ayekele ukulungiselela inkonyane ezayo ingabe izaba nayo kumba ayifele.
Umongameli webandla lezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa owathi kasoze ancintise isikhundla sikamongameli welizwe walelwa libandla lake ukuthi aphume kulelo bandla.
Yazama kakhulu ngoba kulezikolo eziningi ezayikhwayo lezibhedlela. Okwahluphayo ukuthi nje kabasakhangelisisanga i-industry ngoba i-industry yenza ukuthi i-infrastructure isebenze.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amalungiselelo okunanza ilanga lokuzalwa kukamuyi umnumzana Joshua Nkomo wayezenelisa iminyaka elikhulu ngenyanga kaNtulikazi ngabe esaphila asefike kusibanga esiphezulu. Unkomo owayengumkhokheli webandla lezaphu wafa ngomnyaka ka-1999 wangcwatshwa emathuneni eNational Heroes Acre. Imuli yakonkomo ibuthelela imali yokunanza ilanga lokuzalwa kwakhe. Lokhu kuza kuba ngokwakuqala unanza ilanga lokuzalwa kukamuyi esengasekho. Sixoxe lesihlobo sikamuyi umnumzana Dumisani Nyongolo Nkomo othi abafuni ukuthi ilanga leli lifane lelokunanza umongameli Robert Mugabe lapho okubanjwa uZulu ngamandla ukuthi akhuphe inkulungwane zamadola.
Joshua Nkomo wazalwa ngo-1970, so lo nyaka kuyabe kuyinyaka wesiyange ukuzalwa sibicentenary. So yikho kula kuqakathekile lo nyaka ukuthi kube le ndlela yokumkhumbula, athi nje ukumkhumbula ngamadili kodwa ukumkhumbula ngezenzo okungafana na engxenye lokwakha okuyi-classroom block ekhezi e-St Joseph kumbe community ye-Mdlalo development. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi unanzelele njalo kukhunjulwe ilanga lonamazala ngalo 100 years apo. Kodwa indlela yakhona ngelanga ngifanane lezinye indlela sezivumile lapho abantu abasebenzise ama-$1 million ukuthi benze ama-birthday kube baqakathekile ukuthi bamuzabale badlane encinyane nje akhunjule indlela ethuthukisa umphakathi i-ICD community development ngoba la wayefisa khona lokho ukuthi abantu baphakanyise bathuthukiswe. So ngibona kungaba indlela enhle sibili yokumkhumbula okwenzeka ukuthi kuncinyane kodwa ikakhulu ukukhumbula ukuthi yena wayefisa ukuthi abantu bathuthuke. So kumele kube le nto ekhombisa mbe etshengisela intipho engenziwa ukuze iqoqele umbono wakhe wokuletha iziqhubo zokuthuthuka eZimbabwe ikakhulu esabelweni
kodwa siyabona ukubana kukhona okunye okwayenzwa kumbe ukwakhiwa ngegama lakhe okufana lesibedlela sekusileni kungani kanti kungavuselelwa khonoko njengendlela yokunanza iminyaka yakhe yokuzalwa elikhulu.
Uqinisile sibili ukuthi kule sibhedlela lapha Joshua Nkomo Hospital kube lokuningi nje okuningi nxa ukuthi kulama-properties amaningi, kulama-plazi, kule hotela, kuningi nje ngakola kube kuningi, kube lama-facilities la ekhona esigodini okwasungulwa izaphu ikhokhelwa nguJoshua Nkomo in the 1980s. So yebo, kuqakathekile sibili ukuthi uma abantu ikakhulu uhulumende eqakathekisa unkomo lebhede yakhe, kuqakathekile ukuthi zonke lezi zivule ukuze sizincedise uZulu. Ngoba nxa sigayela kade seZimbabwe izibhedlela azisebenzi kuhle, kuba nje uBulawayo abantu bayafa daily on a daily basis ngoba akula zibhedlela ezilemitshina efaneleyo.
Lo ngumnumzana Dumisani Nyongolo Nkomo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Ivandla leMDCT lathi kalisoze lingene kukhetho oluzayo nxa kungalungisiswanga imithetho yezokhetho kunye lokunye okwenza impumela yokhetho ibaluleke ingela kuphikiswa. Lokhu sekubangele ukuthi leli bandla lingangeni lakukhetho loma by elections oswelenziwe endaweni ezijeneyo zelizwe. Kodwa uhulumende wezanu PF elokhu engakayenzi lutho ngezikhalazo zeMDCT lamanye amabandla khona sekusele inyanga ezilutshwana ukuthi kwenziwe ukhetho. Sibuze umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT unkosazana Thabita Khumalo ukuthi kahle kahle bazangena na kukhetho.
Angithi siyakwazi ukuthi kuvele nxa sisiya kukhetho kuleli lizwe kawuhambeki, kodwa enke khona akula mama ozithwalayo ayekele ukulungiselela inkonyane ezayo ezaba nayo kumba ayiswele. So kukhona thina kathesi silungiselele ukuthi siye kukhetho, kodwa lokhu siqhubuka ngaleveki ukuthi babone ukuthi bayalandela imigoqo abayikhulumisane ngeveki namabandla aphikisayo, ngoba thina esikukhalelayo ukuthi sifuna ukhetho olu-free, olu-fair, olungenakuhlukuluzwa izinto eziningi okumele bazidintshe ezizaphathisa ukuthi lamanye amabandla la mabandla aphikisayo anelise ukuthi angene kuZulu laya khankase. Ngokwakhathesi kunzima kwezinye indawo kuyangena kuZulu ngoba izani isebenzisa udlakela ekutshaya abantu, isebenzisa usobhuku ukwethuthela abantu, isebenzisa ama-veterans. Kodwa thina sithi njengamabandla aphikisayo njengebandla le-MDC osobhuku lezinduna nama-ovets ekelani ukuhlukuluza abantu, abantwabenu, abazali benu, ilizwe liyatsha, asekhipheni zani.
Lo ngunkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lesibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-6065, laku 15460 kilohertz. Lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet bukele ethi www.voaindebele.com, laku Facebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
ELiSouth Africa liza kuba lilizwe lakuqala emhlabeni ukusebenzisa amakhadi ebhanga asebenzisa impawu zeminwe. Inkampani yeMastercard yiyo esisungule indlela ezasetshenziswa umhlaba wonke jikelele ngokuya kwesikhathi. Lokhu kwenzakala eZimbabwe umnotho ulokhu uqhubeka usonakala ngamandla imali isilela emabhanga. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya, sambuza ukuthi kanti kungani inhlelo zikahulumende zisehluleka ukuhlenga ilizwe ebunzimeni elikubo.
Ya, uhulumende kazani owenzani u-PF ubekhangelele kakhulu esingathi khona ngama-social deliveries, njengoba sithi khona nge-economy welfare state. ungazikhangela ikhangele infrastructure izikolo izibhedlela zakhiwa ngitshengisela ukuthi vele uhulumende wakhona wayevele eqondane lokuthi akhangelisise ukuthi abantu abangabayanga bayazisa ama-service akhona isitsho nge-infrastructure.
Kodwa ke nxa sikhangele singathi zikhona inezinye ezike zaphumelela
infrastructure izalupif yazama kakhulu ngoba kunezikolo eziningi ezayikhwayo nezibhedlela. Okwahluphayo yokuthi nje kabasakhangelisisanga i-industry ngoba i-industry ngiyenza ukuthi i-infrastructure isebenze. Basebeswela imali basebe-concentrate kakhulu emasotsheni i-military spending nayo yabaningi kakhulu. Yikho infrastructure leyana yahle yabhilizeka ezikolo khathela amabhuku athela zitulo imigwaqo yapha ozesalakololiwe. So ingathi khona mina behluleka ukukhangelisa ku-productivity ukulungisa amafektori ukuthi angenise imali ku-treasury.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezenotho ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Lamlela ndwandwe
lamlela ndwandwe
lamlela mshweshwe
lamlela nampala kubembula.
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje ngikwamadlambuzi injalo ngixoxa lowake waba ngukhansila wakulindawo umnumzana Thamani Ncube. Ngiyakwamukela kuhlelo Ncube.
Ngiyabonga Nkomo ukwamukeleka ehlelweni oluqakatheke kangaka.
Vathini abadala emakhaya Ncube ngokubambana kwamabandla esikubonayo lapha OMDCT, OMDC kaNcube labo nkosikazi Joyce Mujuru?
Ukubambana lokhu masikunanzelela okwamabandla ayehlukeneyo kuyinto abantu ababevele behlala beyikhangelele iminyaka eminingi. Ngoba ungakhumbula Nkomo abantu phansi abazange behlukane kusela ngo-99 kuze kufike kathesi. Kwehlukana inkokheli ngenxa yokuchiyana kwemibono yazo. Kodwa abantu babelokho beloyisa khona lokuyana ukuthi khona aluba kuyahlangana. Yikuze ubone lo khetho lona lolo esidlule kulo luka-2013 abanye baze bacela bebona ukuthi khona hayi ngala amadoda engeke ahlangana kulani ukuthi khona sivotele iZANU-PF. So khona lokho okwenzakalayo kulezi nsuku kuthatha abantu ngomdlandla kwenza ukuthi khona abantu baloyise ukuthi khona mhlawumbe kuzaba lotshintsho oluthile ngokuhlangana kwalaba bantu.
Vale ntshunkuntshu yini yokuyabhalisa ukuze benelise ukuvota abantu alubana uhlelo lokubhalisa luthe lwaqala?
Ngike ngaba sendaweni ezifana labo Bhambathi eHingwe lakomankubo namhlanje ekuseni ngixoxisana labantu nje ukuthi into le bayibona njani. Abanye bese bevele bethe khona hayi nxa kuyikuthi khona ukhetho lolo luzayo luzanjelwa ngamabandla wona la engamanyananga ehlukene kanje hayi bona bazimiselanga ukuyobhalisa ukuthi bavote ngenxa yokuthi khona bananzelela ukuthi akusoze kulethe utshintsho. Kodwa ngalokho okwenzekileyo phakathi kwebandla likamama uMduru lomnumzane Tswangirai kubuye kube lasebandleni likamnumzana uNcube lo Tswangirai abantu sebelomdlandla ukuthi hayi nxa laba abantu sebekhuluma limi lunye umqoka ke ukuthi khona babhalise ukwenzela ukuthi baye vote. Okuseleyo ukuthi khona lezo zivumelwano azingenziwa phezulu kuphela kodwa abuyehle ubukhokheli kuzochathisela abantu phansi ukwenzela ukuthi abantu bayebhalisa kumbe bangene ekhethweni bezwisisa ukuthi kuyini ukubambana lokhu kuzabalela.
Izakhamizi Ncube ziya akwazi yini ukuthi uluhlu olwalusetshenziswa kunketho ezedluleyo kalusasebenzi, ngalokho ukuyamele umuntu wonke elobise kakutsha ukuze evote?
Angiqale ngokuthi Nkomo uhlelo lolu olwe-Studio 7 umsakazo lowo ngibona ingani abantu abaningi bayawulalela bayawulandela futhi kuyilapho abathola khona izithwayiso njalo lezaziso zokuthi khona kumele kwenziwe njani kuyini osekutshintshile kuyini okungatshintshanga. Okwesibili kuyikuthi khona sokungumlando wamabandla ayezombusazwe ukuthi achazele abantu phela ukuthi khona kuza kwenzakala njani ngoba angithi yiwo phela adinga ukuthi khona avotelwe, yiwo futhi adinga ukuthi khona atsho umhlahlandlela osukhona kozokhetho.
Kuyini kahle kahle okulihluphayo kakhulu khona ngapho Ncube okulipha umdlandla okuya kukhetho njengezakhamizi?
Inkomo ilizwe leli eli ngase sikhangela livele lifile. One, abantu abanamsebenzi. Two, yona zona indlela njengoba nengikutshela ukuthi khona ngeke ngayafika endaweni zakomankubo eBhambathi khona ngale uhamba ngeganga akulamgwaqo. Bese sikhangela lokuthi khona zona impahla ezikhona elizweni eziphilisa abantu azikho ilizwe alezikuto. Njalo bese sikhangela lokuthi khona inkululeko yena le kade sithuma ekuyimabazeni ensukwaneni zona lezi ezedlula. Ivela yikho abantu bayahlukuluzwa abantu abala freedom of expression ukuthi khona bazikhulumele ngabantu abakhuluma bekhalaza. Uhulumende uvele akalalutho nje akakhanyi ukuthi khona ebantwini. Bese sikhumbula lokuthi khona sike saba lesikhathi sokuthi khona sibe lo hulumende womanyano ongani uveze okunye ukuzimpawu okulutshwana ukuthi khona kanti vele inkululeko idemocracy multi-party democracy le development kuyini la manje bekukulutshwana kodwa abantu bakubonile khona lokwana kuthiya abantu belokulangazelela ukuthi khona aluba impilo yena lana bake bayibona yiyo engaphilwa esukune ezilandelayo yikho kunikeza abantu umdlandla khona lokho
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Ncube siyabonga kakhulu
ngibonge Nkomo ngibonge labalaleli bohlelo
lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lesakhamuzi sakwamadlambuzi umnumzana Thamani Ncube asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nontungamili Nkomo
Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lindaba sixoxa lesikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iphitule Maphosa. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Hayi ngiyabona kanti.
Ya umbuzo wami wokuqala ungasitshela ukuthi siyabona amabandla athi LMDC lele NPP elikhokhelwa ngunkosikazi Mjuru le MDC kamnumzana Ncube sezisayinelanile. Lina ke limingaphi kuloko okwenzakalayo ukusayina khona?
Into eyenhlemabe futhi sebevumelene ukuthi bemanyane ukuze belise umbuso kamgazeti noso sisalise nzima kangaka kodwa kuyasimangaza nje aniwenye ukuthi sibekode esike ubuthanisa amaphathizangane amaningi ngidana ayenayini sofa then sile abanye ababili kusangela lo mjuru abahlala phandle kwekode singakwazi ukuthi bafike njani esigabeni sokuthi sebebambana bona bakuyenze nangayiphi indlela njalo sikhangela ukuthi umaya mjuru simbona njengomuntu ongelaphathi ngoba abakayenzi i-conference kumbe i-convention kumbe i-congress ukuthi bekhethe umkhokheli wephathi yakhe so angikwazi ukuthi umela obani exactly but into enhle nje mabe ekhuluma ngokuthi kukanjani ulise umbuso kamgazi abantu bebambene ngoba siyakwazi ukubani ukuthi akunaphathi eyodwa engakwanisi ukuthi kise umbuso kamgazi lezanup f inqobe so ma ngikhuluma ngekwalitheni njalo kuyikwalitheni elezifiso zabantu njalo ekhangela iwofe yabantu ngaphandle kwezikhundla zama-individuals into esiyithakazelelayo njalo siyabakhuthaza
ikhona yini imizamo elilayo yokuthi lani lingene kumanyana wona lowo mutsha osubambanisa amanye amabantu
njengoba lishazi izaphu yaba khona kukode i-coalition of democracy sile sikhathi eside isikhona njalo khonoko kutshengisa sobala ukuthi siyafisa njalo siyakhuthaza amabandla ukuthi sibambane sonkeni silwe sibambene njalo isikhathi sonke lesi ikode iminyango ibivuliwe ukuthi abanye abangakangeni bebuye inezimathi ezikusimangaza ukuthi sisebenze okunye eceleni kodwa imizamo yokuthi sibe sonke ndawonye ivele ikhona njalo iminyango ileyo lokhu ivulekile so njengabantu abesifiso ngibona ngani sizakhulunyiswana ukuthi sibone ukuthi kungasetshenzwa njani bithini ikodela labaphi bekumbo kwabo kuthi
siyabona ukubana umkhokheli webandla lenu umnumzana Dumiso Dabengwa uke wakhuluma yena phambilini ukubana kasoze ame kukhetho kuhamba njani kwakathesi elokho ekusimosoneso kumbe selizadi ngomunye umuntu
lokana isifiso sakhe yena as an individual njengomuntu olezifiso zakhe wayele ile isifiso sakhe ngokokuthi eriza eritaye echiye zombangazwe ma efika iminyaka engu-8 njalo siyananzela ukuthi iminyaka engu-8 kakayifiki uzayifikisa ngo-2019 watsho watshela ibandla ukuthi isifiso sakhe anazo lezo kodwa ibandla belingakamphenduli ukuthi betsho ukuthi hhayi siyakuvumela mdala ukuthi ngayaphumula kuthi hhayi njengoba sikhangela amabandla ibandla lonke into yokuthi i-political party yakilama-province ayo yakilama-dynamics afuna different people ukuthi bebe khona liyabiza kho sikhangele sabona ukuthi hhayi kuzamele ebe khona until isikhathi se-congress so kutho ukuthi nguye uyi-candidate yethu yena le masingena kuma-elections ngoba sesavumelana ukuthi uba khona ezeqeda iterm yakhe iterm yakhe iphela ngo-2020 siya ku-congress elandelayo so ngumuntu okhona manje kade eshisa ukuthi eshiye kodwa ibandla alisakuthathanga ngendlela le ngumuntu okhona njalo yi-candidate yethu yama-elections
hhayi kwezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga isikhandi ngiyabonga abalaleli ngiyalikhuthaza ukuthi ma iveki isikhathi ukuthi irejiste kuthi abantu bevote sihambeni sonke ngobuningi benu ikakhulu abatsha siyananzela ukuthi abatsha bazalele emuva isikhathi esiningi kugcina ukuthi kuphambanisa ikakhulu impumelo yekhetho so ngikhuthaza wonke umuntu uhulumeni ngobuningi bethu sihambe siyerejiste ukuvota ma iveki siqalisile iprogram yankhona ngiyabonga kakhulu
hhayi lathi sibonge okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sixoxalo uNkosazana Victrice Mathutu, umgcinisihlalo wenhlanganiso esanda ukubunjwa eZim Imbokodo. Yona encedisa abesifazana abayizizalwane zeZimbabwe ingqebe kuliphi ilizwe ngokuvula amabhizimusi. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga dadethu. Into esiyikhangeleyo okokuqala ukuthi akulona iphupha lomuntu wonke ukuhlala esitaladini ethengisa isidi sika-30 cents ilanga lonke. Abantu bale maphupha amakhulu bale mazifiso zokuba mhlawumbe umuntu abe le-bakery yakhe azakwenza khona isinkwa athengisa isinkwa. Umuntu ufuna ukuba nesitolonyana kwakhe lapha azathengisa khona izinto ezizamnika imali ethe xaxa. Umuntu ufuna ukuba nesitolonyana sakhe noma nje esithengisa izingwalo loba kuthengiswa ama-CD loba ama-DVD. Mayibuye le mali yakhe efuna ulwazi lokuthi nansi imali yami ngiyiphethe ngifuna ukuvula isitolo sami sokwenza sikupheka isinkwa laphana. Thina esingakwenza okwamanje ngoba singakabi le mali ukuthi sithathe umama noma njengoba lapha eSouth Africa sihambe la isimbonisa ukuthi mawufuna ukuvula into enje imvumo uthola lapha simtholele umuntu ozo abantu abazomhlakaniphisa bamfundise alelo business lakhe asekhetha ukulenza ngoba kuqakathekile kubusiness ungaba la imali kodwa ungelalwazi ufana nomuntu ongalalutho simdirect ukuthi ikaqonde endaweni enje ayethola izinto ezinjengemvume noma simdirect ukuthi izinto zakhe azidingayo kumbe udingi ama tray yokubaker uflour aboshukela ubathola kuphi isifiso ukuthi ma isesile imali uyeza umama ulesifiso sokuvula ibusiness lakhe. Inhlangano esingakwenza ukuthi mama thina singaba sile mali engaka sikusiza uvule ibhizinisi lakho mawuvule ibhizinisi lakho imali yenhlangano le esikusize ngayo uyisiletha kanje inzuzo isinge yakho uyakwazi ukucula kodwa akanayo imali yokuthatha iphi album thina siyathatha inhlangano sine mali sithatha imali sinikeza umama akhuphe i-album usekhuphe i-album lakhe usethengisile umculo wakhe ulethe enhlanganiso inzuzo isinge yakhe usethole usiqalo phansi sokuthi aqaleke ibhizinisi lakhe.
Khona kulula na ukusungula amabhizinisi khona ngapho kwele South Africa njalo amaphepha kusoze kuhluphe yini?
Indaba yamaphepha vele izohlala isifo ngoba siyazi ukuthi iningi labomama balapha amaphepha balawo lokhu kwaye kwaba khona ukuthi abantu banikezwe amaphemithi abantu abatholayo abaningi ngobaba ngoba umama benjani behambele emuva mhlawumbe lolwazi lungekho silabo omama abalamaphepha silabo omama abalamaphemithi silabo omama abalama-Zimbabwe South African ID ayavula amabhizinisi ama-aslamu abantu bayahamba bayathola ama-aslamu ma umuntu ele-aslamu ma ibhizinisi lela lifunayo livume ukuthi alivule nge-aslamu uyaregista athole i-certificate sokuthi alivule lelo bhizinisi lakhe ngenhlanganiso zakwenza ukuthi izama ukusiza omama ukuthi makulendlela yokuthola amaphepha bawathole. Umama asiqhuquzela ukuthi basebenzise abantu balapha eSouth Africa balama ID ngoba sonke siyawazi ukugcina kusenzakala ekugcineni. Wena sicinisa lo ngasikala ukuthi umuntu semela phana umuntu uyagulala ephendula. Kodwa sikugqugquzela manje umama mabe khona abalama phepha abaseZimbabwe. Kungangcono ukuthi mawona ongena mapha kufuna ukuvlibhisi lakho usebenzisane labo mama baseZimbabwe. Ukuthi i-contract esayinwayo wena ongela maphepha usebenzisa amaphepha kalo mama. Lawe awuzithola usimindelezekile kumbe wena uzithole eqinisi usala ungasela lutho.
Manje omama abalidingayo balithola ngapi?
Le number zocingo zabantu lo publicity officer lesile marketing khona mina njengomgcini sihlalo zikhona number zami kanti la ku Facebook sikhona futhi i-page yethu lithi Zizimi Mbokodo ku Facebook labo mama basendaweni zonke South Africa, Botswana, Zimbabwe, labase UK, Malawi, got someone ose Canada. So sile WhatsApp group lapho omama abahlangana khona, sposa khona. Kodwa siyahlangana physically silemhlangano esiyenzayo, sinokuhlabelela sinama amalanga esenza ngama practice. Kodwa mawa ukuthi awukwazi ukuhlangana nathi, uyafisa ukuhlangana nathi, kule nombolo zecingo esingazichiya zabantu ongabaxhuma, ungasixhuma ku Facebook Zimi Mbokodo, iwebsite www.zimwomeninsouthafrica.
Khona lizasungula inhlanganiso yenu ngokusemthethweni.
Inhlanganiso yeZimi Mbokodo isiyinhlanganiso esibhaliswe ngokusemthethweni lapha eSouth Africa, esilesithupha sokuba yinhlangano yi-NPO, kodwa sizoyethula ngokusemthethweni mhla ka-7 May, kuyabe kulanga labomama i-Mother's Day. Silabantu abavela ku-Zim Community in South Africa ekhokhelwa ngubaba uNqabutho Mabhena, uzobe khona ezokhuluma labomama ngendaba zamaphepha. Silinhlangano ye-abalobi bakithi esebenzela lapha eSouth Africa, bazayo bekhona bezokhuluma labomama ngendaba zokuloba. Silinhlangano yebutho lenqama egxile kakhulu kwezesintu, lenhlangano ezindala ezithiyeneyo. Indawo esizobe silontshela khona i-organization yethu kuse-BZB Combined Discool, kukhona Peterson Lotwist e-Hillbrow. Kuningi okuzobe kusenzeka ngalelo langa, sinabantu baculi abazonandisa kakhulu abaculi besifazane. Le tafula omama bazafika bafake khona into zabazithengisayo, bakhangise, bazithengise. Kulo mama esimsizileyo ngumlobi, simsizile ukuthi edithe ibhuku lakhe aliprinte lize liphume. So besililontsha lalo kanye le-organization yeplay, sibonise ukuthi omama isifisa sibenzele khona yilokhu siyenza isibonela ngalo mama esesimenzele sivula i-organization yethu.
Sibongile ukuxoxa lawe kuhlela.
Sibonga mina dadewethu.
Leyo balaleli bekuyingxoxolo Nkosazana Victress Mathuthu, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimu Imbokodo, sixoxelaye eseSouth Africa. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo weziphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile.
La guzvandela kusiya kuhlolanja ngayo 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 ngoma ngoma.
Sithathe ikhefu kancane silalele ingoma kaSandra Ndebele ethiwa yona Ingoma. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba zethu zalamuhla. Kwenziwa amalungiselelo okunanza ilanga lokuzalwa kukamuyi umnumzana Joshua Nkomo obezenelisa iminyaka elikhulu ngenyanga kaNtulikazi. Kambe ibandla le-MDCT lizangena na kukhetho njengoba lathi kalikungena kukhetho nqa kungalungisiswanga imithetho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, igama nguChris Gande lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.